Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 26, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare.
Achaita nhasi na 25 past 6 makupeto vanhu vakaungana kugrenzi 7 semaparenzi kwaari kuchengerwa for now.
Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vapatson dzamara vashaya. Nhengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafa svondo rapera mukaroi vaLavender Chiwaya vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvitanhatu nezana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 6196. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu nezuro kana kuti 126 zana negumi nevatanhatu vari vanhu vagara vari munyika, vasere vari vanhu vanga vari kuBotswana, vaviri vanga vari kuSouth Africa. Vanhu vakapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 4961. Izvo zvinosiya vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vari chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Izvo zvinobuda tisiri pamhepo. Murwiri wekodzoro dzevanhu uye vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance vaPatson Dzamara vashaya nechirwere chegomarara. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vadzamara avo vanga vari munin'ina womurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vashayikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Munin'ina wavo vaPatson Dzamara vati mukoma wavo ashaya nhasi mangwanani uye vanhu vakaungana kuGlenview.
Achaita nhasi na 25 past 6 makupeto vanhu vakaungana kuGlenview 7 kwemaparenzi kwaari kuchengerwa for now.
Imwe nhengo yeOccupy Africa Unit Square vaCharles Nyoni avo vairatidzira pamwe navaitai Dzamara vati varwadzwa zvikuru nekuti vaPatson Dzamara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Asvikira pakushaya asati awana mhinduro dzekuti mukoma wake itai Dzamara chii chakaitika kwaari uyezve mapfupa akagaradzikwa papi. Tese tichiziva tichirangarira zvekuti Patson akapinda munyaya dzepolitical activism nokuda kushungudza kuti aida kuziva kuti chii chakaitika kumukoma wake.
Mutungamiriri webato relabor economist and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo varwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Ndirikunzwa kurwadziwa, ndirikunzwa kushushikana nerufu rwa Patterson Dzamara. Patterson Dzamara yaiva hanzvadzi yangu, yaiva shamwari yangu, taitsiurana nekudzoreredzana nekushanda tose. Nanhasi handisati ndagona kugamuchira kuti Patterson watisiya. Chinonyanyoita kuti nyunyuto yangu iwedzere inyaya yekuti Patterson munhu akararama upenyu hwake hwese achida kuziva zvaive zvakaitika kuna bhuti vake itaidzamara.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanhu.
Tinoi urombo hukuru semusangano weMDC Alliance kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yekwaDzamara nekushakirwa nemwana tichitarisa kuti ndiye anga kutarisa mhuri yemukoma wake, ndiye anga kumira sababa kumhuri yemukoma wake achichengeta vana nekusimudzira mhuri yemukoma wake. Saka tinoona izvi kurasikirwa kwataita naPatterson iri blow kuZimbabwe, iri blow kumhuri kwaDzamara.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake vaitaidzamara muna kurume 2015. VaPatterson Dzamara vaigara vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo uyo vashaya vasingazive kuti vari kupi. Vakambopambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa uye kusungwa kwakawanda vachirwira kodzero dzevanhu. VaDzamara vari kutarisirwa kunovigwa kumusha kwavo kwaMutoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nhengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafashondora pera mukaroi vaLavenda Chiwaya. Vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera kufa kwavo, kunyange hazvo ongororo yakaitwa neZuro kuHarare. Kunyange hazvo paine ongororo yakaitwa muHarare neZuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda nhasi vatyora mutemo wekuungana apo panga pachiradzikwa vachiwaya kumarinda emukaroi nevanhu. Vachiwaya vanga vari kanzura wemukaroi muward 4 uyezve vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu diki reHurungwe varadzikwa masuva matanhatu vafa zvichitevera kusawirana kwakamboitika pakati pehama dzemufi nemapurisa pamusoro pekuongororwa kwemutumbi wavo kuti chii chainge chavauraya kana kuti postmortem. Mutauriri wemhuri yavachiwaya uye vari mukoma wemufi vaJohannes Chiwaya vati mutumbi wemufi wakatanga waongororwa chirwere cheCovid-19 mukaroi usati waendeswa kuchipatara cheParirenyatwa kuHarare kunoongororwa chakakonzera kufa kwehama yavo. Vachiwaya vati mufi akawanikwa asina chirwere cheCovid-19. Vachiwaya vati muongororo yakaitwa neZuro kuHarare zvakabuda pachena kuti rufu rwavachiwaya rwainge rusina kukonzerwa nekudzvanywa kana kushandisirwa chisimba panhengo dzemuviri.
Pati vatiudza kuti hanzi papathologist acho ataura kuti hanzi hapana kana chikurangidzo kuti akachekwa nebanga akadzvanyiwa here akaitwa sei. Isusu hatinawo masimba pamusoro pazvena.
Vachiwaya vati pakazotorwa zvemukati kuti paitwe imwe ongororo yavachaziviswa nezvayo mumwedzi mitatu uye zvakare iyo vanoti vakamiriravo nekuti mhuri yavo iri kuda kuziva kuti hama yavo yakaurayiwa nei.
Pati tuda kunzwa marizao sachachabuda kuti ezvemukati zvavatora izvi whether brain ropa taka kana kuti chii zvichabuda nekukasira here zvichitaura kuti munhu ipoizeni kana kuti akaurayiwa neBP here kana neshuga. Ngavachipone nguva ichikasira asi mutumbi tikuviga.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati vachaburitsa gwaro rachiremba kana rapera kunyorwa vachiti tivabate mangwana. Rufu rwavachiwaya rwakonzera kupumana uroyi. Bato reMDC Alliance richiti vanhu vanofungidzirwa kuti vasori ndivo vainge vauraya nhengo yavo sezvo vaigara vachiteverwa nevanhu vavasingazive. Asi mapurisa akati kuferefeta kwaakaita kwakaratidza kuti vachiwaya vakapedzisira kuonekwa vachinwa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mumwe mtori wenhau John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency in Pretoria ari kufara kuti akakwanisa kupora kubva muchirwere cheCOVID-19 kunyangwe ari pakati pevanhu vanonzi nenyanzvi munyadzi zveutano vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo akatomborwara nechirwere chemabayo achitadza kufema zvakanaka makore maviri apfuura. MuSouth Africa, vanhu vanodarika zvuru mazana matanhatu negumi nezvitatu kana kuti 613,000 vabatwa nechirwere ichi. Vafa vanodarika zvuru gumi nezvitatu nemazana matatu nevasere kana kuti 13,308. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Maromo.
Pandakatanga kurwara, it was pa weekend on a Saturday. Remember Friday yacho tanga tava nema protests ku embassy ye Zimbabwe mu Pretoria. I had covered the protests for company and inoshandira inonzi yo African News Agency. So muso Saturday ne Sunday ndakatanga kunzwa ndine ma symptoms e flu ndaitemwa nemusoro ndichitadza kufema asi ndainge ndiri pamba mukoma ndainzwa kupera simba kuneta nekudikitira asi ndaifunga kuti ndine flu.
Chii chakazopa kuti mude kuenda kunovhenekwa?
Ma symptoms e flu andanga ndinawo akaramba achiwedzera ende muno South Africa ma figures e COVID-19 ma infections semazera munoita aramba achikwira. So pfungwa dzakandibata ndidze kuti ndikandino testwa marisa dzakadzoka achiti ndandiri positive for COVID-19.
Pane kudzimbikana kwese kwamaita mungati chii chaizvo chainyanya kukurwadzai?
Kutadza kufema yanoti yo shortness of breath. Ma lungs angu mapapu agara ari weak nekuti muna 2018 mukoma ndakamboita pneumonia. Yanga iri pneumonia yakandirwadza nguva refu ndakatori in life support for my weeks akati one day. So ndagara ndine dambudziko rekufema.
Kuti muti mapora makadzokera kunovhenekwa zvakare here kana kuti makangoshandisa zviri kukurudzirwa ne World Health Organization?
Muno South Africa vakushandisa zvakataurwa ne World Health Organization pamwe chete ne Department of Health remuno vari kuti ivo mushure memazuva gumi hauna need yekudzokera kunotestwa zvekare.
Mutori wenhau John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency muPretoria achitaura ari parunare muPretoria South Africa makare. Dare Ramaja Street remuHarare nhasi raramba kutambira chikumbiro chemutedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Sikala chekuti mhosva yavari kupomerwa yeukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mutsindo, kuti varatidzire zvine mhirizhonga, kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati chiraswe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramagistrate Valanzi Ncube vati mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vagarudzozi yadhuma yekuti pane fungidziro izere yekuti vasikala vane mhosva yavakapara avagutsa. VaNcube vati mashoko anonzi akataurwa mumavhidhiyo ari kutaurwa nehurumende yekuti vanogona kurwisa chero ane zvake muhurumende vachiti havatye. Mashoko anoratidza kuti vasikala vari kutoda zvehondo vachiti mashoko aya anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vati kunyange muchuchisi wenyaya iyi asina kuunza mavhidhiyo aya kudare, zviri mumapepa emhosva zvinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara. Nokudaro VaNcube vati vasikala vanofanira kumiswa pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare.
Hationi sekuti mutongo uyu unoenderana nezvinotaura mutemo chaizvo, saizvozvo tichatora matanho anotarisirwa pamutemo kuti titurikire nyaya iyi mberi inzwi kwenerimwe dare riri pamusoro.
Mudare manga muine mutungamiriri we MDC Alliance Vanelson Chamisa munyori mukuru mubato iri vachautoni hwende nevamwe vachamisa vati havasi kufara neudzvanyirirwa vemunyika hwavainzanisa nenguva yeapartheid yekusouth Africa. Vati zvinosuvisa kuti vatori venhau vezvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vave kugara vachishungurudzwa nehurumende.
Aiwa izvo hatizioniso kuti zvinhu zvakanaka zvinotipisa tsitsi kuti muZimbabwe inonzi yakasununguka tichiri kuona mweya kana kuti maitiro aSmith tichiri kuona mafambiro eRhodesia tichiri kuona zvaiitwa nguva yeudzvanyiriri zvinotirwadza zvikuru zvoda kuti zvigadziriswe zvinhu zvakadai.
Zvichakadai mutongi wedare atirowo zvakare mutongo wekuti vasikala vapiwa mukana wekupiwa mvura mishonga yavo yeBP nezvekudya nemagweta avo vari kujeri mushure mekunge vekumajeri vanzi vanga vachiramba kuti vapiwe zvinhu izvi. Magweta avasikala anoti ari kutyira upenyu hwavasikala sezvo akatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remajeri panyaya iyi. Zvichakadai vasikala vakatarisirwa kudzoka kudare zvakare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kufara nekusungwa kwakaitwa makoronyera manomwe anga ave nemakore achitsvagwa nemapurisa mushure mekupara mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuba vachishandisa pfuti. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nemusi wemuvhuro manheru kuBait Bridge, mapurisa akasunga Musa Taj Abdul uyo ange ave nemakore makumi maviri achitiza mapurisa. Abdul akasungwa nechikwata chake chinosanganisira mupurisa wepakamba yeBait Bridge Tapio Mangoma nevaimbove mupurisa wepakamba yeMashingo Central Rudolph Kananga. Dzimwe nengo dzechikwata chaAbdul ndiLibert Mpamanga, Prince Makodza, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu na Innocent Gyros vese vachibva kuHarare. Masosi aya akaba zviuru nezviuru zvemadhora kubva kumabhizimisi nevanhu vakasiyana-siyana muHarare nenzvimbo zhinji munyika vachishandisa pfuti. Mumwe mugari weMuHarare, amai Melus Kamurio, vati vanofara nekusungwa kwaitwa matsotsi aya.
Tenda mapurisa edu nekubata kwaakaita mbavha huru dzanga dzichinetsa dzichiira vanhu kuuraya vanhu, asi kutya kwedu hakuna kubviswa matiri nekuti tikunzwa kuti kutori nevamwe vane nhairori vasati vawani.
VaOwen Hiwayo vati kunyange hazvo pasungwa mamwe matsotsi chisikavafadzi ndechekuti zvinosanganisira vechiuto nemapurisa.
Boka iri rinenge risiro rega nekuti kunana Chinoi kukaroyo kune vamwe vakabatwa vanga chitonzi vakatobva mauto vakabva mapurisa. Saka tichiita saupfumi mamiri akaita nyika vanhu ava vakutoshandisa izvozvo nekuti vanhu vanokwanisa kuita access yezvombo, access yekushandisa maid avo kupfuura pamwe pavanonge vachinge vachiziva, uye zvari vaine vanhu vavanoziva vari mukati.
VaPetro Gweme vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuBait Bridge zvakanaka, asi nyaya yekuti mapurisa anoshanda nematsotsi iyi inofanira kugadziriswa.
Kubatwa kwaita matsotsi uku tinogona kufara zvedu sevagari vemuno mudunhu redu ino, asi chinonyanya kuti rwadza kana kuti vhundusa ndechekuti matsotsi aya anga achishanda nemapurisa akasiya basa. Saka vari kushanda vane zvombo zvinovhundusa, saka hatizivi manje kuti zvinhu zvichaguma here kana kuti zvinogona kuenderera mberi, nekuti mapurisa acho akatosiya basa taakutovhunduka kuti paanosiya basa pacho ipapo apa vari kusiya pfuti dzavanoshandisa here kana kuti vari kudzitora vachiuya nadzo kuzodzishandisa kuzobira vanhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa, masoja kana vashandi vemune mamwe mapazi ekudzivirira kana kuchengetedza nyika vanosungwa kana vachinge vapara mhosva.
Kana paine members zepolisi kana dzemamwe security forces dziri engaged in robbery cases they must come forward and report, and we want to assure members of public that definitely action will be taken.
Vanyati vati vachaburisa zvakawanda pamusoro pemakoronyera aya mangwana kana vachinge vawana humbo kubva kumatikitiva. Chikwata chaAbdul chakaridzirana pfuti nemapurisa muHarare muna kurume pakafa nhengo nhatu dzechikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Musangano webato riri kutonga reRepublican Party weRepublican National Convention wakapinda muzuva repiri nezuro nhengo dzebato iri dzichienderera mberi nekushambadza vachamirira bato musarudzo uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanhu vakataura nezuro vanosanganisira mhuri yavaTrump inoti mudzimai wavo amai Melania, mwanasikana wavo muzvare Tiffany, mwanakomana wavo mudiki Eric, senator wedunhu reKentucky vaRand Paul, gweta mudunhu reKentucky vaDaniel Cameron, vanova mutema, pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Avo vakataura vari muguta guru reIsrael reJerusalem uko vari pabasa. VaTrump vakavapowo pachiitiko chekutoreswa mhiko kwevanhu vave zvizvarwa zveAmerica chakaitika kumuzinda weWhite House. Mumashoko avo, amai Melania Trump vakataura nezvedambudziko rechirwere chanetsa pasi rose cheCOVID-19 uye kuzvipira kuri kuita vari kurwisana nechirwere ichi. VaCameron vakapawo mashoko anopikisana nemashoko akambotaurwa nevachamirira bato remaDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden ekuti kana uri mutema unofanirwa kuvhotera bato ravo kuti usununguke, vachiti ivo munhu mutema asi havasi mungetani, vanozvifungira uye havafanirwe kuudzwa mavhotero nekuti munhu mutema. VaPompeo vari kushoropodzwa nevamwe vari kuti semushandi wehurumende havaifanira kubuda vachitaura pamusangano webato rezvematongerwo enyika. Asi bato reRepublican Party rinonzi riri kuti hazvina zvazvinoshandura sezvo vagara vachizikanwa bato ravanotsigira. Mumwe wavari kutevera zviri kuitika kumusangano uyu uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Frank Guni, vanoti dingindira remusangano webato iri rinoratidza kuti rakanangana nekudzora vaTrump muhofisi kuburikidza nekushingisa vatsigiri vavo kuti varambe vakamira navo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni kuti tinzwe maonero avo.
Musangano weRepublicans tingati vakanyatsokuuronga une dingindira rekuda kuti varwisire utongi hwavaTrump kuti vadzokere zvakare vasarudzwe varambe vari mutungamiriri wenyika. Mukaona zuva rekutanga vakada kuratidza kuti vaTrump vane zvavari kuita kurwisana nechirwere cheCOVID-19 vachiedza kudzimura moto wakasikwa nemadhemokrats apo vaiva shoropodza chaizvo mukutadza kutungamirira nokutadza kupa nyika gwara yatingati national strategy. Zuva repiri ratiri kuona iri zviri kuratidza kuti vanga vari kuda kutaura kuvatsigiri vavo chaivo chaivo yatingati iya base vaTrump vachivatsvigisa kuti rambai makamira nemi.
Takaonawo mhuri yavaTrump vachitaurawo pamusangano uyu. Zvii zvamungataura pamusoro pemhuri yavaTrump ichipindawo munhaurwa iyi?
Hatisati tambozviona zvakanyanya kuti pasarudzo mutungamiriri wenyika kana kuti mutongi weadministration anounza mhuri yake ichiuya yakawanda ichizomira naye vachitotaurawo kunge ndivo varidzi vemusangano. Izvi zvinoshamisa muno muAmerica nekuti zvaakuita sekuti vaTrump vaakutonga nechemhuri. Nerimwe divi chinhu chakatinakei nekuti vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vanobva vaona kuti aiwaka America yakatofumukawo kudai. America ine tsika yekuti pasi rese inenge ichienda ichinotaurira dzimwe nyika kuti munofanira kuita utongi hwejekerere hunofanira kuitwa pachena. Hapafani kinge paine izvozvo kuti munotonga nemhuri dzenyu muchiita yainonzi nepotism. Asi ivo vaTrump sekuziva kwatinoita imo muWhite House chaimo muimba yekutonga yavanogara vakaunza mukwasha wavo, vakaunza mwana wavo, vanotonga nemhuri yavo. Zvinhu zvisati zvamboitika muno muAmerica izvozvizvo.
Pavanhu vese vakataura nezuro manheru, ndiani vaGuni vamungati aiwa akataura mashoko makaona kuti aya ane udzamu?
Mudzimai vaTrump pavanhu vese vachivataura kubato remaRepublicans, mudzimai vaTrump vaMelania Trump ndiwo chete munhu akataura zvinhu zvakatsiga, zvinhu zvine udzamu, zvinopachiremera kunyange zvavo vakataura vari kuWhite House. Zvinovazve zvakare zvinhu zvati zvamboitika kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vanotaura vari paimba yebasa yemutungamiriri wenyika, nekuti imba iyi ine chiremera, ine mucherechedzo wekuti haina unonzi uyu ndiye muridzi wayo. Bati zvavakataura zvinhu zvakadzikama uye vakataura vakadzikama vakateramira vachitaura havana kutuka madhemokrats, havana kutuka vaJoe Biden, vaingotaura vachiti tsigiraiwo vaTrump nekuti vaTrump munhu ano chengetedza zvaanenge avimbisa.
Takaonawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachitaurawo pamusangano uyu vari kuJerusalem kuIsrael. Munoti
kupinda kwaMike Pompeo kune paviri. Kekutanga vanenge vaida kuratidza kuti America yakamira nenyika yeIsrael zvakasimba. Kana takutarisawo matongerwo enyika nemutemo wemuno muAmerica, zvunhu zvinoshorerwa zvikuru zvakaitwa naMike Pompeo, nokuti zvakafananawo zvinotaurwa neAmerica kune dzimwe nyika vachiita vanhu vari muchiuto kana kuti vanoshandira hurumende yatingati macivil servants havabvumidzwe kuti vange vachitaura zvematongerwo enyika, nokuti izvozvo zvinoita kuti mainstitutions avakamiririra kana kuti mapoka ehurumende avakamiririra azorerekera kuno zvematongerwo enyika, zvinova zvisina kunaka, zvinoita weekend mainstitutions ehurumende.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadiko mose akuya ndimfundisi moyo kuno South Africa. Awa tiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Tozoona kuti vanga vakudauna nera kusvika ku600,000, tichikuona varecover vari kuma 490,000+. Aiwa, vari kurecover vakawanda, vari kupora. Nevakubatwa vashoma, tinongoti dai Mwari akatungamira. Zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe zvataa kupinda masama kuratidza zvinhu ya coronavirus yadarika. Ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachechi, mabishops kana vapi zvavo, vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana naye haisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvamukare chiona purezidendi vamunangagwa namugwadi vachitishoropodza kuti ngatisiye zvematongerwo enyika. Saka taiwa no purezidendi nhau ipo haisi yekuti chita zvematongerwo enyika. Asi vafundi tiri pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo, kana mukasadeyo maramba vatungamiriri munosangana nematambudziko ematsaona mukaparara. Saka uroa kuti vafundisi vachipa nhau kuutungamiri hwenyika zviri kutoita zvematongerwo enyika. Vafundisi vakakosha, vatungamiri vakuru mabhishopi anopa utungamiri gwara. Tarisai kare nakare mushoko ramwari, madzimambo enyika aitonga naJehovha Mwari. Mwari waitumira vaprofita vana Eria, vana Erisha, saizvozvo taiona Mwari wekudenga achiparticipata zvakanyanya kuburikidza nevanhu vake vaituma achindoudza madzimambo. Saka government kana ichishoropodza vemachurch inhau isina kunaka, nokuti vanenge vatosiya Mwari, varamba Mwari pachena kuti havadi Mwari. Saka vafundisi vabhishopi vakakosha kuti vanofanira kuti vaudze government zvose zvinofanira kuti zviitwe according mushoko raJehovha Mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weRepublican National Convention kuno kuAmerica, kufa kwavaPatterson Dzamara pamwe nedambudziko reCOVID-19 iro ranetsa pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vaPatterson Dzamara vashaya. Nhengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafa svondo rapera mukaroi vaLavender Chiwaya. Vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 26 Ncwabakazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqhanza okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke.
Ukuqhanza kwenani labantu abafunyana bele COVID-19 ngesiqubu esesabekayo eZimbabwe jikelele. Sokuthiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Kunje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196 asebefunyane bele gciwane leli.
Ukufa kukaPatron Tsamara into esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu besebenza la kahle kahle, njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu. Singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhudi wakhe uyithi Tsamara kuyini okwayenzakala kuye.
Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Patson Tsamara ngasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umhlangano omkhulu webandla elibusayo kwelemelika we-Republican National Convention ungena kulanga lesithathu lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 ngesiqubu esesabekayo eZimbabwe jikelele sekuchiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Ukugoqela isiphatho sabaphindela ekhaya bevela kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezehlukeneyo ezigabeni zeMandebeleni kuma-quarantine centers. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo seziqinisa imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelela igcikwane le-COVID-19 zisithi lanxa lingelapheki lilakho ukuvikeleka. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uzulu alondoloze ukuhlanzeka, ahlale ndawonye engayi endaweni ezilabantu abaningi besondelana duzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing. Siqinisa elokuthi lumkhuhlane ukhona elizweni njalo uyingozi. Umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Ingelela ikulixwayisa njalo namhla ngomkhuhlane we-coronavirus sesihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni ugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Lingahambi endaweni okulawo kulabantu abaningi njengokuthi kusemfeni. Lingahambi endaweni lapho lizafuqelana khona emabhasini lingena lifuqelana liphefumulelana. Umkhuhlane lo subhahile suyandile ugcwele ebantwini. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa. Uyabe hambe ethelela abanye abantu ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa. Abantu bafa masinya kuyisakukuphila susene isikhathi sokuthi ukhulumile ukuthi ufuna kwenzweni uma usufile. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, linanzelele ukusukela kwanamuhla, linanzelele kakhulu, siyalicela kakhulu mahlabezulu.
Usikhwica Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza uzulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sigqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala. Sigeze izandla lapho elibambe khona laphala lapha. Siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqhanza kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini itesting yangkhona isiphuwa so ngibona ngazathi vele uBulawayo uzadlala amafigures eqhanza ngabantu abavela outside the country South Africa uBulawayo olabantu abaningi abakhamba eSouth Africa so konke khonokho kutshengisa ukuthini amafigures azaqhanza njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonokho njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu kuze kugeza izandla akula manzi koBulawayo so ngibona ngazathi vele asikho esimi we are not prepared for anything njengoBulawayo ngesimo esiso sona economically.
Ucwaningo olwenziwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu eZimbabwe liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igcikwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esethusayo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela bakhalele umsebenzi ngoba bengelampahla zokuzivikela besemsebenzini njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. UBulawayo lokhe elinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze alungiselele ukwelapha inhlungu zabazabanjwa yi-COVID-19 njengoba lomkhuhlane ungelapheki. Lisiyatshona ilanga izolo ugatsha lwezempilakahle lwethule imibiko ethi kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili lasithupha abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 koBulawayo kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili asebetholakale belegcikwane leli. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inani lasebefunyane bele-COVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196 labulala abedlula ikhulu lengxenye 166 kwasinda abazinkulungwane phose ezinhlanu 4961. Abe-African Union bona bebika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 28276. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phoselane 23.9 million abafunyanwe bele-COVID-19 yabulala abantu phose isigidi 820,246. Omunye wabakade bedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Patson Zamara kasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Iningi labantu elizweni badane kakhulu ukuba ubhubhelokhe engakabi kwazi ukuba kuyini okwehlela umfowabo uyitayi Zamara owanyamalala eminyakeni emihlanu edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZamara ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane emathunjini okulethe imibiko yenduduzo esuke ebantwini abehlukeneyo eZimbabwe laphandle kwelizwe. UParson umfowabo kaItayi Zamara intatheli izindaba yanyamalala ngomnyaka ka-2015 ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Omunye wasebenza lo mfowabo kaZamara u-Itayi ndawone laye uParson umnumzana Charles Nyoni umchaza njengomuntu owayezimisele ukulwela ilungelo loluntu.
Namuhla lilanga elibuhlungu kakhulu, sithole umbiko okuthi sesichiwe ngomunye wethu esasisebenza laye uDr. Patson Zamara owasemoli yakwa Zamara. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu osasemutsha kangaka omncane kangaka osebhubhile wasichiya nje. Sonke sikwazi ukuthi wajoyina indaba ze-active politics ngendaba yokuthi wayefuna ukuba nempendulo ezokuthi kuyini okwenzakala kumnye wabo uyitayi Zamara lo owathunjwayo ngohulumende wachabalala okungaziwayo ukuthi ungaphi njalo ithuna lakhe lingaphi.
Omunye wabotshwa ndawonye loParson ngo-2016 uPride Mkono uthe kuyadanisa ukuba imuli yakoZamara ibe sikhangelele kuParson ukuba agcine abantwana bakayitayi osele minyaka emihlanu engaziwa ukuba usaphila loba hatshi.
Ukufa kukaParson Zamara into esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu
besebenza la kahle kahle njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhuti wakhe uyithi Zamara wahamba njani kuyini okwayenzakala kuye njalo kutshuthi abantwana bakayithi Zamara sebesala bengasila baba ngoba upatron ubese ngubaba wabo.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe uZamara wayelilunga lebandla leli elalizimisele ngomsebenzi walo okubonakale ngendlela abantu abancedise ngayo ngesikhathi egula.
Njalo edise kulabantu abasebekudonethe imali efika but 1400 besithi kayehlinzwa yenziwe i-operation yikho-ke imali silungile ukuthi operatwa wasichiya siyadana kakhulu. Okunye mahlabezulu okusidanisayo yikuthi uDr. Parson Zamara ngumnawabo ka-Itai Zamara lo wanyamalalayo sokuleminyaka ethize elokhu edingwa kube lethemba ukuthi ingxenye uzavumbuluka ephila noma kuzaba ngamathambo kuphela.
Omele inhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye yena uthe uZamara utshiye isifundo kwabatsha abalwela ilungelo loluntu.
Namhlanje sihlelwe yeze elimnyama ngoba silahlekelwe umfowethu Patron Zamara. Umfowethu besihamba sonke silwela impilo impilo enhle yabantu beZimbabwe, silwela inhlalakahle nokuthi ilizwe lethu lalo libe ngcono. Kubuhlungu kakhulu ngoba uPatson usishiyile singakatholi impendulo zokuthi sibe kwazi ukuthi umne wabo uItai Zamara ungaphi.
UZamara ubeseleminyaka engamashumi amathathu lani yokuzalwa engakathathi. Imuli yakwaZamara ayikazi uzulu ukuba umsebenzi wokubekwa kwakhe uzaqhutshwa njani, kodwa abantu babuthene ngakibo emzini weGlenview. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Obe ngukansela we-MDC Alliance ku-Ward 4 eKaroyi, umnumzana Lavenda Chiwaya ungcwatshwe khonale eKaroyi lamhlanje. UChiwaya uvaleliswe yiziphathamandla zebandla lakhe labasekeli balo. I-MDC Alliance ithi ayila kuthandabuza ukubana uChiwaya ubulewe nguhulumende lanxa uhulumende ekulandula lokhu. Ibandla leli lithi lifuna udaba lolu luphenywe kabanzi, kubotshwe labo abambulalayo. UChiwaya utholakale efile duzane lemzini wakhe ngeviki edluleyo. Amapholisa wona ethule umbiko othi phambilini kokutshona kwakhe uChiwaya ubonakale enatha utshwala labangane bakhe, njalo lapho atholakale efile khona bekungelazibonakaliso zokulwisana. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi utshele iStudio 7 ukuba basaphenya lolu daba. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Kusizwisa ubuhlungu ukuthi sesiphelelwa ngabantwana bebulawa ngabantu abazakalayo, abantu labo bengabotshwa. Namhlanje besikhala sihambe sayamlalisa endlini yakhe ukansela wethu uLavenda Chiwaya. Kodwa sifuna uzulazi ukuthi ukansela lo ufele ukulwela ilungelo likaZulu, njalo silethemba lokuthi uhulumende lo owezano ungahloniphi ilungelo loluntu uzakwenza umsebenzi okhanyayo ngokubopha laba bambuleleyo. Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kwakusalandelwa imithetho, yona izani yengasalandeli. Njalo lokhu sokusethusa ngoba kukhombisa ukuthi lapho esiyakhona kakulunganga, ngoba nxa sesiphelela ngabantwana bebulawa besenze nje kungenamkhosi ohlatshwa nguhulumende okutshengisa ukuthi uhulumende laye angabe lesandla. Ngoba nxa kuwukuthi kalasandla, ngabe laba abantu ababulelela umntwana ngaba sebebotshiwe. Lavenda Chiwaya, lala ngokuthula mntwana wethu, inkosi yeyaziyo.
Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owabulala uChiwaya, njalo uthi lina njenge-MDC lilomkhuba omubi wokuthi kungafa ilunga lenu ngaso sonke isikhathi. Liyamsola lithi nguye uhulumende ombuleleyo, lidinga umthakathi lalapho angekho khona.
Asila mkhuba yokusola yonke into. Silomkhuba yokusola izinto ezimbi abazenzayo njengohulumende. ezenza ukuthi kuphume impumela ezinje lapho kuhanjwa kubulawa abantwana abaqali namuhla izano yokuthumba abantu anti akusuku zatshwala nje sikhuluma kunje nje uJohana Mamumbe uSicilia Lonetine bathunjwa bayahlukuluzwa ayisiwe into entsha ukuthi vele ngumkhuba wezano awusokukhona ukuthi bona sebabona ukuthi kuziqambela amanga bona yikho sokuliqiniso kabaselanhloni lanxa sebewaqamba lawa manga njalo kukhuluma bathi kona siqamba amanga kukhombisa ukuthi balesazila ngoba nxa bengelasazila kulezi nsuku kulezi ndlela zokucwayisisa ukuthi kudingisiswe nxa umuntu efe okungazwakaliyo kule ngcitshi ezafundela ukuthi zikhangele umzimba walowo muntu obhubhileyo ingcitshi lezi ziyehlala phansi bese zicubungula zikhangele ukuthi imbangele enze lo muntu ukuthi afe yiphi so sikhuthaza izani ukuthi yenze kunoko.
Unkosazana Thabita Khumalo, ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance, limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kwelemelika owe Republican National Convention ungena kulanga lesithathu namhlanje lapho umsekeli kaMongameli uMnumzana Mike Pence ezakhokhela khona imizamo yokuhoga uZulu ukubana avotele uMnumzana Donald Trump ngolwezi lapho angqikelana loMnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. Abakhulume kulomhlangano izolo bagoqela umkaMongameli unkosikazi Melania Trump yenake okhalele abalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Usole njalo udaba lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo yemelika esithi lo ngumkhuba omubi omele uphele. Wakhuthaza labo abatshengiselayo phezu kokubulawa mahlayana kwabensundu ngamapolisa amhlophe ukuthi batshiyane lodlakela. Uphinde wacela abantu ukuthi bavotele umyeni wakhe ngoba esithi ungumuntu ozimiseleyo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabakhulumileyo nginobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Mike Pompeo yenake owethule amazwi akhe ekwele Israel lapha hamba khona ngomsebenzi. Kodwa uPompeo usolwe ngabaningi besithi umsebenzi wakhe awumvumele ukuthi angenele kwezombusazwe lanxa elilunga le-Republican Party. Umongameli Trump yena uvelile laye esigodlweni sakhe se-White House lapho afungise khona abantu bokuza abahlanu ukuthi babe yizizalwane zeMelika. Okusolwe njalo ngabanye besithi lanxa engephulanga mthetho usebenzise i-ofisi yakhe njengomongameli welizwe ukudinga usekelo. Yena uTrump uza kwethula amazwi akhe ajulileyo ekugqitshweni kwalomhlangano kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Tim Muringai.
Into engiyibonayo lapha kuphuma ku-convention yama-Republicans sibone i-team ezimbili zisithi zona uMongameli uDonald Trump unguye oqinileyo wendaba zamapolisa le-law enforcement lokuhlala kahle kwabantu and besithi bona singafaka uMnumzana Biden nguye ozabuya ekhiphe izimali okumele ilungisele i-law enforcement lokuhlala kahle kwabantu ukuba secure in their homes. So umbiko nalowo angiyabona bebefuna ukuyethusela ama-independent labantu labana abalokhu bephakathi kokudecida ukuthi bazakhetha uNumzana Biden hini or uNumzana Trump ngoba i-message ekade ifuna ukuthi iphume from these whole 2 years economy ayisasebenzi ngoba 10 to 20 million people are out of work.
Abantu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela bani esingathi ngama independent voters ngesingisi baqhakathekile kakhulu ukhetho lweMelika. Akhona yini amazwi okuzama ukubahuga aphumileyo kulo mhlangano owazwileyo?
Sibona ukuthi imbiko abayikhiphileyo okwayizolo bekungela okuqinileyo but ngawonthwa kukhomba ukuthi singafaka umnumzana Biden kuzaba le anarchy lapha eAmerica. Enye into engiyibonayo futhi ukuthi bafuna bona ukukhuluma abantu abelungu abayesaba abantu abamnyama ukuthi bengafaka uBiden vele yenakala ndaba le protection le law enforcement elizwe, but mbona mina kungasebenzanga kwayisolo. So simelela okwanamuhla ukuthi sibone ukuthi bazabuya la yiphi strategy ukuthi bancenge abantu laba abangama-independent ukuthi bebakhethe ngoNovember 3rd.
Umnumzana Tim Murengai sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona ngale eOhio. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isivuliwe njalo ikuthaza abafuna usizo ukubana bangabonakali sebethe thuthu kodwa baqale babhalise isaziso sokuya khona ekhasini lebulenjini eleconsulate ukuze baphiwe ilanga lokuzothola usizo lwengalo ezijiyeneyo. UBenedict Nhlapo usiba lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Okhokela iconsulate yeZimbabwe kwele South Africa unkosikazi Melody Chawurura utshele Studio 7 ukuthi ukuvulwa kwama-ofisi econsulate kulandela ukuvala okwesikhathi eside kulandelwa imithetho yakwele South Africa yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthi abafuna iloba iziphi incwadi ezitholakala econsulate eZimbabwe eJohannesburg kuloba eCape Town sebengaqala ukuzodinga lezi ncwadi, kodwa uthi abazukwemukela umuntu ozabonakala esethe thuthu.
The consulate will embark on a gradual restoration of
sezivuliwe inhlelo ze consulate ukugoqela ama passport lencwadi zokuzalwa kodwa kufanele ubhalise ukuze sikuvumele ungene.
Clients should present a confirmation of a booking at the security checkpoint.
Uthi laba bafuna ukuza kula ama office kuzafanele baqale babhalise ekhelini elebulenjini be internet www.zimbabweconsulate.co.za/appointment ukuze baphiwe ilanga lesikhathi sokuza.
Time slots are neither interchangeable nor transferable.
Isikhathi osiphiweyo kufanele usibambe njalo ungajinjani lomunye ngoba singedlula sedlula.
Up at the consulate without a confirmation of appointment, unfortunately, we will not be allowed at this particular time.
Utakekho oza kwemukelwa kungela bufakazi ukuthi uqale wabhalisa waphiwa imvumo yokuza. Abasoke bavumele njalo umuntu ozathi kunguye obhalisileyo ugcine sekusiyathutsha umngani wakhe loba isihlobo. Unkosikazi Chawurura uthi inhlelo zalabo abafisa ukuthwala izidumbu zezihlobo zabo zisiya ngcwatshwa ekhaya zilokhu zivuliwe, kanti ke lakho lokhu kubhaliswa ekhelini lebulenjini be-internet njengoba kuvele kusenzekala ezinye inhlelo zingakavulwa. Labo abafisa ukubuyela ekhaya ngoba impilo isinzima kwele South Africa, unkosikazi Chawurura uthi kufanele bathintane le-ofisi yakhe bese ke bekhetha ukuthi bazahamba ngebhasi indizamchina loba imota zabo njengoba indleko zohambo lolo kuyibo abasikhokhelayo. Ukuvulwa njalo kweconsulate sekumukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe iningi lazo abalamapassport abasiphelelwe esikhathi. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zikhuthale ziyethatha amapassport ukuze ziqhubeke zihlala kuleli ngokusemthethweni.
Sikhala ngentengo yemali yoku-apply amapassport ngoba yi-$318, okutsho ukuthi imali elingana kumbe ngaba yi-R5,000. Siyakwazi ukuthi lokhu siphansi kwe-lockdown, abantu abaningi abasebenza khona beqala umsebenzi khathesi abalayo imali engako. Yikho siyakhala ke ku-console ukuthi bakhulume le office ka-Register General ukuthi imali ye-passport kayehliswe.
UMabhena uthi sebefake njalo isicelo sokuthi kube yiyo iconsulate ethumela amafomu okuthatha ama-passport ekhaya, kuphinde kube yiyo futhi eletha ama-passport aphumileyo kwele South Africa njengoba imingcele ilokhu ivaliwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus wathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka-1994 unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe emhlaka 9 Ncwabakazi. Ukunqoba kukaLukashenko ngesilinganiso sokungamachumi athoba minwe mibili ekhulwini 80% kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, iningi labo elihle langene esitaladeni litshengisela lisola impumela yalolukhetho lisithi ingamanga. Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxabula lokubopha abakade betshengisela intathe lezindaba kanye lenkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abadutshulwe babulawa ngabezomvikela. Ngemva kokhetho abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni abagoqela omunye wabancintise kulolu khetho uSviatlana Tsikhanouskaya ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba evalelwe. Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amaningi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilukhulu over 100,000 zabakade betshengisela esigodlweni salelo lizwe eseMinsk besola impumela yalolu khetho. Iningi labatshengiselayo ngamalunga omkankaso wabesifazana The Women in White Campaign asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezitala deni betshengisela besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikela kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamapholisa ababotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu. Abesifazana laba abayabe begqoke izimbatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazana begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sekuqhele kwaya lasemazweni akho kela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine, laseRussia. Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu base Belarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kuloka Alexander Lukashenko ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amachumi amabili lengxenye ebusa. UZulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu be Belarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongayisiwo wentando kayiphikiswa okhona manje. Inkokheli yeMelika kanye leyamazwe awezwekazi leEurope isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus. Isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokugcila okukhulu okuvezwe ikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena esitaladeni betshengisela. Uhulumende uqondise ulaka lwakhe ngabezindaba ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemthethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagasi aletha ubulembu obe-internet ukuze abantu behluleke ukukhulumisana. Ekwethekeleleni kwakhe kwele Poland, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Mike Pompeo uthe injongo yomhlaba wonke jikelele ikusekela abantu bakwele Belarus ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa ikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufuna nje ngumuntu wonke emhlabeni jikelele ukubuyisela ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakho ke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.
Lapho yebelilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke hlukani izihlobo kodwa sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela. Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu, uMnumzana Patterson Dzamara kasekho. Silugwela ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.